mafambira azviri kuita tinoona kunge zviri kufamba negwara rekuti vaTrump vachaitwa acquitted. Impeachment yacho ichatadza kuti ivabudise pamuchigaro, nekuti maRepublicans ndivo varikukontrola the process at this moment. Saka nhau yakabuda yekuti varambidze maweakness, kuti kuve mamwe maweakness anouya kuzobva umwe umboo hwakawanda. Zvinoratidza kuti maRepublicans vakagara pasi vakataurirana kuti sezvo ndivo vane majority vaiti acquit vaTrump. Saka nezvatongotarisirwa ndo zvichabuda musarudzo yacho. Tinofanira kusvika panguva yekuti politics dzedu dzinonge dziri dzekuti nyika ifambire iende mberi. Asi kana zvasvikawo panyaya dzakaita sedzeimpeachment, mapato akasiyana-siyana anenge akuona kuti power ravo runenge rauda kutorwa, nekuti kubiswa kwapurezident werepublican party kubva pachigaro chinhu chinodhamija pati zvakanyanya zvikuru kwazvo.
Pari zvino imomo muno muAmerica vazhinji vanga vakatarisira, uyezve kana pasi rose vachida kuona kuti vangadzidza here zveutongi hwejechetere pane zvatiri kuona zvichiitika muno. Munoona Zimbabwe ichidzidza chii?
Chidzidzo chirikuru chiripo ndechekuti tinofanira kunge tiine maprocess ekuti kana mutongi wenyika achinge ane zvaatadza, mamembers of parliament vanofanira kunge vaine masimba yekuti apaparwa mhosva, ende mhosva dzichiongororwa. Kana mukuru wenyika atadza, zvinofanira kunge zvichisvika pachinhano chekuti anokwanisa kubviswa pachigaro, nekuda kwekuti mhosva dzaanenge apara dzinoratidza kuti iye haasi above the law. Saka mutemo unofanira kunge uchitarisirwa kuti unochengetedzwa nemunhu wese, kubvirana president wenyika chaiyi. Saka tizvidzo chikuru chatinacho ndechekuti masystem edu anofanira kutibvumira kuti mamembers of parliament edu ange aine masimba ekuti kana paine mhosva dzinenge dzaparwa dzakakura sei zvakadai, vanofanira kunge vaine process yekuti ndiyo vanofanira kukwanisa kuita impeach president, kana kuti vakwanisa kuvhota kuti president akanganisa. Kochiitwawo dare rekuti kuziva kuti dare ndorinoita kuti mhosva yake inokodzera here kuti abiswe kubva pachigaro. Tinofanira kunge tiine zvakadaro kutoti vatongi venyika dzedu vazive kuti havasi pamusoro pemutemo.